manera kana kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
No sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission chiri kushanya muZimbabwe chinoita musangano nevatori venhau chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nhengo yeZANU-PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nhengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM icho chiri muZimbabwe nhasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. VaShava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunununa kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaShava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimwe sarudzo dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzadziiswa. Sakureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January wa2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muDisemba kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike hatifungi kuti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvekare kuti hurumende pamende veMagwe Electoral Commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete vashande nguva yatiinayo zvinhu zvinenge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo wekuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose vazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete na muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufambao izvozvo here zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kuzirasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvo zvinhu zviitwe asi kana tichinge tazvitarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobo sibunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhengo yezanupf iri kupikisa kusarudzwa kwava emerson munangagwa kuti vatungamire bato iri vasibet musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare ramajor street mutongi wedare iri apa vamusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo vamusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yezanupf izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa masangano akazvimirira munyika pamwe nezimbabwe electoral commission zec vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
masangano akazvimirira mumasvingo anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec ehuwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo united residents and repairs alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec mumatsvingo vamatsinoncuwe vati huwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kurejesta chinhu chiri nyore kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwakuta masvingo yoga nokuti zvakawanisa mukana yekuona yezimbabwe yose zviri kuratidza kuti madzimai mashomo asi takatongoti ndo zvisimbisi zvichizvinyepesa takati kudanga zve2018 vakanga varivo vakawanda vakarejesa
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurubira vati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii chikuru kunyanyanyanya mayuti people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apa tiri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo tichange tichibatsirana tichishanda nemayouth people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyare wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota Vemasangana aya vanoti zvenge yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa changopera chevota registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edhiziri yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti dhora 74 cents kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe kana kuti dhora 71 iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$63 kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68 kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mutengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratawegwa naro, imai vacha musana mwana wacha dumbu. Apa zvona zvitombofamba zvakanaka nokuti kwezvino chero nemari dzatava kutambira idzi hazvisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisatombofamba zvakanaka chero marenda chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanisa kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti. Zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeikonomi apa, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu svondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver a production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvinochidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa kuma products waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muHaburoni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere kubapa mapula mazana mana nemasere. Kwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana Energy Regulatory Authority kana kuti BERA muchidimbu. Muzvare Laina Marufu avo vanova mushandi wemumba muguta reGaborone vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure.
There are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Nango Chikora, with that high inflation, what about rent? In the Chidi, what is the general butter of Rukira Okuzo and Yaki? But yet, salary is just stagnant.
Shimwe Chisangwa, Chizimbabwe, Chinora Ramone, Chamuka Inyama, Amai Petronella Mufure, Lauza Studio 7, Parunare, Varmuhaburoni, Kutivazin, Javacharovera, Mubotswana, Nokudako, Kudrakuma Bazi.
Isusu sema Zimbabwe nzari muBotswana tinongo shingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatina hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyadza zvoupfumi vachishanda vakazvimirira muguta reGaborone vaUbert Mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasai. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba ichimuraramira.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo asi noda munhu aita urongo hwakadzama hwekuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nekuti iwe unenge wajaira kugara muBotswana pamwe wajaira kugara Francis Town Mahuni kana yeGaborone kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro ezvaupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 Chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba. Izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremhere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rweFrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo fekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Sun-yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibairo nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafotireza aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita Tenda Madake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri. Ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira ndichikwira iye zvino ndakatirime zvakakura zvaita kuti zvivara nhasi seke yose indiunganire. Ndakarima ndine 2 hectares zvandakarima zvandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo. nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Mosi Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalet, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzizve, tungamirai dhure, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Dai ndawana market inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei, ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba, kupfirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira nesimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCamel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti aramba achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ne shamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kuno for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzosvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti tinge richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets awo kunoko, like my permanent collection. Ndofunga vaitawo maresearch avo vakaona maybe ndava level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti inge richiiswa mumapublic places ekuno. Saka ndobva ndikazokondaktwawo ndikabva ndabvuma apa ndangovaitira, vavafarira chinhu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bose vanhu vaiteedzera mabasa angu. Pane kapesi kandikamubeta kadikidiki kudharadhara, ndoka vakati tiichire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye, vakati aiwa uya tizokupa. Asi ndesiri kutarisira kuti vachandipa rumemekezo, ndaingofunga ndirikuya kuunveiling chete yechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatoshezwa kuofisi kwameya zvikanzi handozviripo, taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachivha so far, zvinokodzera kuti tikupe rurevekedzo irworwo, zvichikurikidza nokusanganisa kumacultures, nekuti zvinogona kukurudzirawo vamwe vanhu, kuinspira vamwe vanhu venyika mumawo nevinevekwedu futi kwangwapiwa murevemekedzo rwakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudziranaye.
Saka chivezwa chinechi chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCamel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCamel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Ndogara kumusha, ndatoinga izvozvo. Asi zvangu ndee ndine humwe urongwa wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu ndee ndagara uripo. Saka ndaifunga nongono kuatendawo ndotorwa mapictures kudaro, asi ndakazonzwa kuti pemba neurongwa ivo.
Saka mukunzwa sei semunhu anoita zvekuveza?
Handu kunzwa kufara chaizvo kuti masende yose vanhu vanobva kuZimbabwe tirikutarisa tirikuonekwa kuti vanhu varikukwanisa kupiwa ruremekedzo rwakadaro especially menyika tine kuremekedzo kwatinoitawo kumusha asi kuona zvaakudarikira nokunzwa kwenyika zvino isoo nyika yedu pakanaka mabasatinoita emaoko iwayo ende zvinobatsirawo vamwe vanhu kuti vazive nhingiriki chito zvatinoitawo kumusha kuitirawo vachiri kusimuka nevamwe vakasimuka kudhara vanhu vanenge vangotarisa vachatarisa ichini vangoyokuvezo vaakutozvitarisa zvakawanda vandoonawo vamwe vanhu votobatsirikawo pane izvozvo pamwe kutozoenda pamberi pangu tarisiro yangu especially tine vana vadiki vakawanda vari kuzviita
mungati imi maveza kwemakore akawanda sei uyezve makatanga sei kuita zvokuveza izvi
ndingati ndaane makore anopfuura makumi mana
makatanga sei
ma6 years ndiri kwamurewa ndaiita zvokuumba ndichifudza mombe ndichiri kamwana kadiki saka pandikazouya kutafara ndatorwa naatete vangu ndokwandikazosangana nemuzukuru wangu aiveza matombo nevamwewo vakomana vaiveza matombo saka ndakanakidzwa nezvavaiita nokuti inini nde ndajaira kuveza ndokuumba asi ndakazoona kuti vanhu vari kubudisa zvivezwa vachitobvisa pametiriro yacho ndendajaira kuumba kuti ukakanganisa unobva waita unokwanisa kudzosera vanhu ari madhaka asi apa ndakanakidzwa kuti vanhu vari kutovesa vachitobudisa chii saka ndakangoti ndivakumbira ndovabatsira bvavabvuma saka mbuvabatsiraimo ndomandikava ndakwanisa kuona chibata kuvesera ndakubatsira ningiri chikoro changu ndeka
tinoona kuti muri kuZimbabwe makamboveza chivezwa chava Mugabe nemudzimai wavo chakatambirwa sei chivezwa ichi
ndisingazive vanhu vanhu vachifarira vamwe vakachifarira but ndozve zviripo chinoitika ndechokuti kana uchiita basi imwe nguva unogona kugona imwe nguva unogona kutadza saka inini chandinongoziva vanhu vakatindagona zvakandinakira vanhu vakati hazinaona sokubuda zvakanaka zvakangondinakira ndava zvese zvinoita kuti nditarise kuti mabe dzimwe nguva ukanzaonaona sobudisa kuti vatu mabe unongosinaona soita zvavanotarisira ukanzwa kuona kuti vatu vavafadza saka unofanira kuexpect anything as we go saka zvinhu zvinowanika mubasi
saka kuno kumuriko for how long
ndiriko kusvika muna July pane pandikawana kuita show pananzi pacron conservatory saka ndipira last year saka ndaazongofunga kuti handisanganiswo nemabasa evamwe vatinoshanda navo paworkshop pangu nevamwewo vaangosiyana-siyanawo muzimbabwe saka tine gurupu show ratiriita randikaita put together bcause ndakazoona kuti nekufamba kwandaita nenguva ukazaita uchidhonza vamwe hapana chauri kuita nda 53 now saka toda kuti tipuwa mwano mukana itina kuti kana pandinouya nemwari ndinogona kudhonza vaenu vanyuke vamwe vamwe kuti tinoita zvakawanda handiezi kuZimbabwe kune vanhu vanogona vanorifunga kuti pamwe vanogona kupinda inini vakawanda variko vari kutanga nevamwe vari pamberi
vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapa
ndiri pafacebook ndongogugula Dominic Benner pafacebook unokwanisa kutoita shamwari yangu ndokwanisa kuita shamwari nawo nhamba dzangu 263-772-49-2816 pawhatsapp handobati ndogara ndiri pee
muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benner achitaura parunhare naMarvelous Muhlanganyauye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica tobva taenda kunhau dzemitambo vanotungamira mutambo werugby veRugby Africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup Michael Kariati anotipa nyaya iyi
worongwa hwemitambo hwabuditswa neRugby Africa hunoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa1 Chikunguru kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinary kana vakakunda Ivory Coast masemifinary ariko musi wa6 Chikunguru makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica chekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitte kuMarseille chikwata chichatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks iri kugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1 asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziriro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini
Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLife Talk nasimanero ano. Ini ndini Evans Zininga ndokuonekai nemufaro.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 Nkwenkwezi 2022 ngo-5th Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo
siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe ukuthi amanye ama production costs abantu bayabe besebenzisa ikhulu idiesel. So ingakhwela idiesel ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i cost of production iyakhulu ifuel iyabe isikhwelile.
Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisekayo. Kuliviki kuwoza Friday silomculi odumo wakulezi nsuku we-house music umqondisi Sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa. Idizili ekade iphezu kwedola lenxenye $1.68 isukumadola phose amabili emelika $1.74 kuthi intengo yephetulo ikhuphuke isuka kudola lenxenye lemelika $1.58 isiya ku-$1.68. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni yona evele iqonga mihla lemihla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu elizweni jikelele behlaba umkhosi ngenxa yokugqonga kwentengo yento yonke ikakhulu ukudla lokusetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Okwenzakalayo sokukhahlameze hatshi abantu makhaza kuphela kodwa labo somabhizimusi abasele bebambe wangaphansi bekhathele ngosokusenzakala elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi Confederations of Zimbabwe Retailers umnumzana Denford Mtashu uthi udubo lokugqonga kwentengo yamafutha la kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yawo emhlabeni jikelele.
Zinodzikisa kutengwa kwezvinhu nokuti kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri,
lokhu kwenza ukuba abantu bangathengi impahla ngoba nxa amafutha engakhwela indlela zokuthwala impahla ziyakhwela. Okwesibili, sifuna ukukhumbuza abathengi ukuba impahla izihlala ikhwela ikakhulu singakhala impi eseRussia leUkraine.
Ingcishi ecubungayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi nxa intengo yamafutha ingaqhubeka ikhuphuka kanje kuzaba nzima ukuphila eZimbabwe.
Kukhanya uhulumende wethu weZimbabwe sekweze intengo yamafutha asetshenziswa ezimodeni. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto eziningi ukudla kumbe izimpahla esemavinkilini lakho kuzakhwela. Lokho kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kuma profits abo. Hhayi, izithelo zabo bafuna vele zibe zonke ziphezulu. Abakwenzayo ukuthi bayakhweza intengo yempahla lokudla kwakhona ngamasensi akhona kumbe ngamadola akhona akhweze ipetrol kumbe idiesel.
Kubeke sithi kumele uhulumende avumele abantu ukuba bathenge bodwa amafutha kungela kungenela kukahulumende.
Sokutshengisela ukuthi uhulumende wethu uzafanele avule umsika owediesel kube labantu abaningi abakwanisa ukuthi babethengisa bethengise amafutha ukuze kuye kulokuncintisana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye besithi hayi uhulumende yena kabe nguye obhadala imali yakhona ama-subsidies. Lokhu kodwa lokhu kuyaphambanisa ngoba kwenza ukuthi intengo zempahla zibe artificial ngesikhiwa. Yikho ke sizakhangelela nje khathesi nje sizakuzothiwa khona intengo yokudla lezimpahla ezemavinkilini sokukhwelile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshela, enye njalo ingcishi ecubunga ezomnotho.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe, ukuthi amanye ama-production costs abantu bayabe besebenzisa ikakhulu i-diesel. So ingakhwela i-diesel la nge-transport yangkhona, izitimela azihambi, so senza izimota. So kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production ikakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Amafutha we-diesel akhuphuke intengo isuka kumadola phezu kwelilodwa lengxenye $68 esiya kumadola phose amabili emelika $74 kulitha. Awepetulu wona asuke kudola lengxenye $58 esiya $68 kulitha. Intengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke ikhuphuke okwamagama kumaviki asanda kwedlula. Intengo yesinkwa namhlanje ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 RTGS isiya kumadola phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa wona asebiza imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye zamadola kuleli 3500 RTGS kumalitha amabili esuka kunkulungwane enye lengxenye 1500 RTGS kumaviki asanda kwedlula. Isaka lempuphu elisindiswa amakilogramu alitshumi 10 kg selifika phose amadola alitshumi emelika 10 US, khona asokusenza impilo ibe nzima kakhulu kuZulu Makhaza. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezamabhizinisi uNkosikazi Sekayinzenza yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula ubike ukuba ukuqonga kwentengo yezinto zonke kubangelwa ngosomabhizimusi abalisana lohulumende wakhe. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena utshele umsakazi weZBC Izulu Ntambama ukuba impi phakathi kweRussia leUkraine yiyo ebangela ukuba kube lokukhuphuka kwentengo elizweni ngale ndlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Umkhokeli waleli kula elibizwa ngokuthi yi-Election Follow-up Mission, uMnumzana Elmer Brook, utshele intatheli zindaba eHarare namhla ukuthi uhulumende kumele enze inguquko ezakwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe ngokucacileyo njalo abamabandla aphikisayo bavunyelwe ukhankasa bekhululekile. Wengeze wathi izinkokheli zosiko kumele zisebenze zizimele, zingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Uthe njalo bayayamukela imizamo kahulumende yokuguqula imithetho emibi. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe, uMnumzana Evidlela Ncube.
Loko kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF. Konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube le nguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo, kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho olungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezijulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, akube le strike, akube le stay away, akube lalokhiyana lalokhiyana, kubonakala ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane, ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuye fika ku-2023 irigwe futhi i-election ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izani kuthanda kunje, ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube le nguquko, angaphelele kukhulumeni, kodwa kube nezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be-ignore lokho okukhulunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okukhulunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti kwezombusazwe, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wethula amazwi okuthi akula nguquko azayenza phambilini kokhetho luka-2023, iofisi yakhe ithi ukhulume ngalolu daba emhlanganweni awenze labamabandla amancane akumanyana owePollard izolo. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathintambo obona ngokwethula kwemibiko kuhulumende, unkosikazi Monica Mtswangwa, ngalolu daba. Umthethwandaba kamantshi oweHarare namhla ukhulule umnumzana Sigbert Msengezi, ilunga leZANU-PF elabophisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi wangena esikhundleni sokukhokhela ibandla elibusayo ngendlela eziphambana lesisekelo sebandla ngemva kokugenqulwa embusweni kwawayengumongameli uRobert Mugabe Lebutho. Umsengezi ubothwe ngeviki edluleyo esithiswa icala lokuthola ikhadi lokuba lilunga leZANU-PF ngokuqamba amanga ngalapho ayehlala khona. Umsengezi ukhululelwe ngemva kokuvunyelwa ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili senkulungwane ezingama-$30,000 eZimbabwe, $30,000. Uhulumende weBotswana usevumele abakubhizimusi yezimota lamabhasi athola uzulu ukuthi bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabakubhizimusi kusukela ngolwesibili ogcina kuphazamisa inkambo zabanye abeZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Abamabhasi athwala abantu ehamba umango phakathi kweleZimbabwe lapho makhwelane kweleBotswana baqala ukukhalala umsebenzi ngolwesibili. Esinye isisebenzi senkampani yamabhasi aboSikhali ahamba nsuku zonke phakathi kwaboBulawayo leHabroni sitshele iStudio 7 ukuthi bamise ihambo zabo kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo. Lokhu bese kuthiye abanye abeZimbabwe abasebenzisa kakhulu amabhasi angena kweleBotswana bengela ndlela zokuhambisa. Ngolwesine uhulumende uvumile ukuthi kukhwezwe inhlawulo yogada amabhasi kwindlela oqeda ukukhalala umsebenzi owenziwe ngabamabhizimusi la ukukhalala umsebenzi bese kuphazamisa imisebenzi yabezimbabwe abathembele kakhulu emabhasini ukuya ekhaya kumbe ukungena kwele Botswana. Umnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi iningi lisebenzisa amabhasi ukuthumela ukudla ekhaya, ngakho ukukhalala umsebenzi bekulakho ukuphazamisa indlela impahla ebeyithunyelwa ngayo ekhaya.
Bakhona abantu abafuna ukuthumela impahla ekhaya, yes, imali yakwenza uhamba ngabomkhulu, but if ungafuna ukuthumeza imali ekhaya uyakwenza njani? Impahla, ukudla, ngoba sithembe wona amabhasi. Even ukuhamba kwethu kusi-affectile ngoba ngesimo somnotho kunzima ukuthi uhambe uqonde eZimbabwe ufike udeclare imota eborder, of which is better and cheaper nawusebenzisa i-public transport.
Umnumzana Mkhululi Moyo ubekhala ngokuthi isimo kumele siphange sibuyele endaweni yaso ungakanakali okuneyi.
Ludubo olukhulu kakhulu, ikakhulu ma sikhangela ukuthi abantu siyahlela izinhlelo zethu, siyabe sifuna ukuya emakhaya, sifuna emisebenzini, njalo njalo ngezinhlelo zethu. So kuyinto engangithiwa siyahlukuluza, ihlukuluza abantu abaningi kakhulu. Ngibona indawo especially indaba ye-transport lapha locally lapha.
Omunye ongena kwele Botswana ngezebhizimusi esebenzisa amabhasi, umzana Rodwell Moyo, uthi ukukhalala umsebenzi abamabhizimusi okuthwala uZulu bekulimaza kakhulu abangena kwele Botswana ngendaba zebhizimusi.
Sikuaffecta abantu abahambayo, abanye umuntu abe ethethe ilanga wacrosa ibhodi ekuseni ezithethe ntambama uyabuyela, and kusuka kulimaza abantu emnotheni bayabeuthweli. Lazile inconvenience umuntu omunye abesuke emaphi sithi kwele Zimbabwe engala made chi abantwana beboda basesikolweni ezethu zahamba ayephenduka asuka lapha engasaphenduke ngindaba yokuswelakala ama-transport.
Umnumzana Fortune Phakathi yena wokubhizimusi yokuthwala impahla esuka eBotswana esiya eZimbabwe uthi kabazange babone untshintsho ubhizimusi yabo noma nje bekukhalelwe umsebenzi. Uthi abantu kade bethwele nzima isikhathi amabhasi engahambi bephephele ezimoteni ezincane.
Impahla ibhizinisi yangkhona vele iphansi kwamanje, isigezi impela ngendlela yokuthi lakhona sisuka ku-Easter plus akukabi yi-month end, so sikhangela ukuthi mhlawumbe next week kuza kuba ngcono. Then imoto ezithwala abantu amabhasi, our people are very stranded, people are very stranded. Impela mina ngihambe imoto yami, it's a 5-seater but ngibuye ngigcwele, ngihambe ngigcwele ngaphendi ngangigcwele nje angithwala abantu athi besiya lapha thini siya khona.
Abezimota ezithwala uZulu kwele Botswana bakhalela umsebenzi besithi bafuna ukuphiwa imvume yokukhweza imbadalo ngokudlula amachumi ayisithupha ekhulwini, i-61%. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele asesedlula ipula lengxenye ulitha ngayinye kumbe idola lemelikeli lengxenye kulitha. Kulo kungahlaliseki emhlabeni jikelele phezu kokuqonga kwentengo yempahla, yona efuqwa kakhulu yimpi eyaqhamuka phakathi kwe-Russia le-Ukraine kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Live Talk namhla sikhangela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota usukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke elizweni, ikakhulu ukudla ukugqela isinkwa, amafutha okuphekisa lokunye. Idale le-US Congress selivumelane ukuba kunikwe ele-Ukraine imali efika amabhiliyoni angamajumi amane, $40 billion, yokuthenga izikhali lokunye. Ngambe lokhu akuphehli impi na ngesikhathi kula masosha akwele Ukraine asezinikele kubutho lakwele Russia? Kuli Big Wars of Fridays, lomculi womdumo wakulezinsuku iWarehouse Music, umkhonzi Sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzwa Sibanda bekobulawayo.
Sibanda wenza isifundo zakhe ekolitshini eluphana State University. Waqeda kodwa umsebenzi wathi tololo wangawutholi. Wathi wacabanga ukuzingenela kwezomculo. Asizweni ichazisa ngembali yakhe.
Abantu bangazimo Skyva, ngingu-DJ, ngu-producer. Ngizalelwe kobulawayo, ngafunda eGabu Primary School, ngasuka ngaye eMpophoma High School, then ngase ngisuka ngaye eluphana State University. Ngaqeda
ngo-2015.
Futhubo lokusalakala kwemisebenzi eZimbabwe lwenza abasakhulayo abaningi babanjwe ngamandla okudinga ezindlela zokuziphilisa ngokuzisebenza. USkyva ngomunye ke abasakhulayo wazibona engasela enye indlela yokuziphilisa lapho esegqibe izifundo wacabanga ukungena kwezomculo.
Ngiqede e-university ngase ngiqala ukuyezinye ezikhozi nandanzela ukuthi abafowethu abaningi abagraduateayo ababephambili babengasebenzi. So ngase ngadothi ngiqala ukuzinceda ngizenzele imusic yami. So ngangithi emaclub ngisaye emthadweni emaphathini njalo ngase ngiqala ukuzenzela iyani imusic. So ngiyangena estudio ngiziphekele ama beat iyani imusic.
Na ayibakhobela kuzomculo esakhula akwamenza ofisa laye ufika kuleso sibanga
uSkido no Black Coffee nabo DJ Christos abe South Africa and then ilapha local ube ngakhangelela uOliver Mtukuzi nabo lavuma majayivana abantu ababengispaya ngokukhula ngalalela kakhulu mina music sengiyiza ama-part 4 alama single six amaningi naye zi house. So I work mostly labantu abaningi abeGoli uDJ Cutie uFunk Disturb abaningi abantu abezinto.
Skyva uthakazelelwa ngabantu abaningi ngoba ngaxhumana njani lawe ukuze bakuthole.
Ngifuna ukwazi ukuthi imusic yami ingayithola ngaphi. Iyahamba kuSkyva kuFacebook, kuSkyva kule page yethu Skyva, Twitter Skyva Sims, kuYouTube Skyva, yonke into vele nguSkyva, Skyva, Skyva. Even akubo Google Pay, Google Amazon, obani khona imusic yami. Just ukuthi Skyva kuphela kase kuphume yonke imusic. Nokuthi ngitholakala ngani, njalo nofuna ukuthola ama-details ami, nofuna ukubhuka, uyakuthola ku-Instagram, ku-Facebook, ku-Twitter.
Ngumqondisi Sibanda lo ohamba ngegama lokuthi Skyva, nguye besilayo kuhlelo WhatsApp Ozo Friday. Ikamramu Ezra Chiza Sibanda libe nampela sondo emnandi. Thank you.
Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda la ube nempelaviki enhle mfowethu ungatshona kakusasa. Singakehlukani sihlobo sihlangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namuhla. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikhweze njalo intengo yamafutha lawa. Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoluivalisayo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube nisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.